chekutanga ndechekuti zvinonzi school of ideology chakabudikidza nekuda kwezanupiefu yagara pasi sekotigira ndobva yachironga iri yekubatsira vana vavo vemusangano kubva kumasero kwavo kusva kumusoro nekubatsira kune vaya vaya vanoijiri vanga vari kuopposition vakadiserta vaya vachienda kuzanupiefu vachivatraina dzokuchiri nezanupiefu so handioni zvine chekuita nesu kunyange ndisiri hangu meya but vanga vangazove kumakanzera ezvengeiisadenisoti ngabve ndichiri kanzera ward 16 hazviitiki zvekuenda kuchi hazviitiki zvekuenda kuchero school of ideology zvinotoramba chinhu chezani hatinei nacho
ko zvavari kutika chikoro ichi chinobatsira vanhu kuti vade nyika yavo kana kuti patriotism
hakuna kunyika yavo kunopfuura zvatiri kutoita izvi fight yatiri kutoita isu semazimbabweni or isu tiri kuopposition movement efight tingaritotisikunda nyika kufuura varipo nenyaya yekuti tinoziva matambudziko arisangana nezimbabwe kune corruption hakuna mabasa vanhu vari mumajere vanhu vari kukidnap hamuna rusunuro munyika so isusu tiitokuda kuti nyika inaka so kana iri ideology isina kutrena vanhu aisanoza kuzanupiefu bcause ideology yavo ndekumbimbindoga ndeenhirizhona nekusunga nekuba so handioni zvakakodzera handioni zvakare paine munhu egenuine activist weopposition anotsika gumbo rake asiti ndaenda kuschool of ideology maonero angu ideology iyeyo kutowesa maresources enyika anhu arishanda enyika ari yepati still ari kuwesa mediya saka manyaita zvakawanda wanda zvitori nemusoro
asi imiwo sekanzuru mambotaura here nameya wenyu nezvenyaya
no handisati ndataura navo nekuziva kwamunoita mamiriro akaita zvinhu zvedu mumakanzurumu mune mapoko akasiyana-siyana ka so takasvika palevhel yekuti izvo tinokwanisa kushandidzana asi tiziva kuti takadhifa mafungiro nemukwini so handina kubvunza but zvakare handioni zvangu kuti paine need because umwe naumwe anoziva zvaakatindira mukanzuro uye zvaanomira nazvo isi pano tinomira navachamisa